mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vaudza Studio 7 kuti nezuro vakaisa chikumbiro kugurukota rinoona nezvemaindustry vamanga Lison Dlovu vachivazivisa kuti vave kuwedzera mutengo we 10 kg yeroller mill nezvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana.
Epa 10 kg yeroller mill mutengo wanga uri kukarisa takuidza wanga uri $6.06 yatatengesa nayo chipama retailers. Izvezvi yatakutengesa nayo kubva nezuro ya iyo ni $10.60. Atiri kuti iyo kana vachinge vatora uguo ubva kumambira vanofanira kunge vachitengesawo uguo $11.80 ndiko kuti vanhu veruzhinji vasanyanya kuomerwa nenyaya yemaprizes.
Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda vari kugunun'una nekukwira kwemutengo wechingwa kubva pamadhora $200 nemakumi mashanu kana kuti RTGS $250 kusvika pamadhora $350 kana kuti RTGS $3.50. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuti mushandi wepasi pasi akwanise kurarama muZimbabwe anoda mari inosvika $600 ekuAmerica pamwedzi.
Ngakuve neminimum wage. Isisi tiri kufungidzira kuti $600 ndiyo mari inokwanisa kuchengeta munhu. Kana yakutochinjwa kuendeswa kumaRTGS, inochinjwa nekuti interbank yenguva iyoyo inenge iri pamari. Asi pazuva ranhasi taitaura kuti mushandi anofanirwa achipiwa $1,800 RTGS. Mari iyoyo inongochinja nguva nenguva kana iri RTGS.
Hurumende kutanga nhasi yawedzerawo zvishoma mari iri kutambirwa nevashandi vayo. Mushandi wepasi pasi ari kutambira madhora ekuAmerica anosvika $23 chete. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti mari yawedzerwa nehurumende haivakwanire zvachose.
Hurumende haina mari yakawedzera, yakatobira vashandi mari yakanyanyisa. Kunze kuri kuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemarets ariko nhasi. Kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aisitambira $600 tikaidhivhaidha na5 ndo mari yaakutambira nhasi. Saka zvazvongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari, asi marets ari kukwira. Vashandi vaisitambira nemaUnited States dollars vanga vakanegoshiera nemaUnited States dollars, asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi yakati taakubhadhara nemaRTGS, asi tichapota tichikuwedzerai. Vatanga yati reti yacho yakatosiyana. Izvezvi vashandi vari kugunun'una, vashandi vari kuchema. Munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazve, nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inotiwo kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi matanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 66.8%. Izvi vatendai biti avo vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo.
Hongu zvinhu zvakwira. Mungati chingwa chaakuita $3.50, mafuta akuita $22. School fees, chikoro zvese, even zvehurumende zvakwidza. Yeti mari iri kutambira munhu mutema yaderera. Yaderera nemhaka yekuti US dollar rakwira.
Chiri kushamisawo zvakanyanya dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inyaya yekuti panguva ino inenge ichitengeswa fodya, dhora rekuAmerica rinenge riri pari nani, asi gore rino zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo riri kutonyanya kushayikwa panguva ino. Vari kutengesa pamukoto vari kutengesa zana remadhora ekuAmerica nemazana mana nemakumi manomwe patransfer kana kuti 1-4-70. Vabiti vanoti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika. mafuta ekufambisa dzimotokari anonzi arikurambawo achinetsa kuwana munyika. Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti mafuta ekufambisa dzimotokari arimo munyika kumatura enoxim, asi RBZ haisi kuvawanisa mari yekutenga mafuta kuti vatengesere vanhu.
Zvemari ndiro sati ririro basa rangu, ndopanoita sokuti kudana vanhu hatinyatsonzwisisana. Ine handisi wemari, zvokumari ndezvokuministry yefinance nereserve bank governor. Ende vanogara vakataura reserve bank governor mari yavanokwanisa kunge vainayo, vachitaura zvakare kuti mari inenge iri kuwandirwa nokuti mari yedu imwe inodiwawo pakutengawo hatingati mapatsi ezvokurimisa. Inguva yokurima inoyi mapatsi ezvokumigodhi, tinenyika inoita zvemigodhi isusu, uyezve nemari inodiwa pakutengawo zvemamedicine anodiwa muzvipatara. Zvino vanhu havanyatsonzwisisa kuona kuti kushayikwa kwemafuta nematauriro andinoita, vanoona sokuti vagumbo vanenge vanoenda mberi nokunyepa nokuti mafuta havasi kumaona pamaservice station. Vanotadza kuziva kuti basa rangu inini nderekutaura nevari panze kunosuzha, kwatingati kunosunza, to bring into the country that product into the country. Kana yapinda munyika product iyoyo inotongotengwa mawana mari yepanze. Mari yepanze yedu yatinoti forex ndiyo iri kuwandirwa.
Kumatura anochengetwa gorosi rinenge ratengwa neZimbabwe kunze kwenyika kubhaira Mozambique, vakuru vakuru vemunyika iyi vanoti Zimbabwe inofanira kubvisa gorosi rayo rayakatenga kare kare nekuti ragarisa. Asi veGrain Millers Association of Zimbabwe vanoti RBZ iri kutatarika zvakare kuvawanisa mari yekuti vatore gorosi iri. Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti inflation ichatanga kudzika muna Gumiguru. Asi nyanzvimya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kusaitika nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.